Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yorangarira zuva remagamba mangwana. Zimbabwe Election Support Network yonetsigana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota nekunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Nasi tichataurawo nevechidiki nezvezuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe mangwana iri kurangarira magamba enyika akarwa muhondo yechimurenga. Uye pamberi pezuva iri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vakavamba bato reZANU-PF vandapaningi Sithole vanofanira kuremekedzwa segamba. Bato reZANU-PF rakavanyima chiremerera chekuva gamba renyika richiti vainge vatengesa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gamba renyika varugare gumbo.
No, mashoko akadzama chaizvo iwawo ndiwo mashoko atinonge tichifungira nhambo dzose kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu, zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika pavanhu veZimbabwe. Havatiri vasele vega vakaita contributions dzefrago, vazhinji vakaita savana vana Chitepo, vana Hama Dziripi, vana Mkono, vana Mtamba Mengwe, zvikurukuru vandadonava those are the core.
Tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki, zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo? Zvaifamba sei? Chii chaita kuti muite ushingi wakadaro nemazera iwayo?
Yanga iri challenge huru, I must say. That's why ndichiti inini ndinofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura, zvikurukuru vatungamiri kana vachinge vachitaura nokurecognize vanhu vakaenda kuhondo, because it was really a challenge. Vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki, vaingotevera zvaitaurwa maredio, mapepa, zvinhu zvinhu zvakadaro. So vouya vojoina voenda kufutreli. Asi kuti kwokutanga vanga vachiuya vari vashoma, but pavakazovuya muna 1973-74 yanga yashata, because vanga vakawandisa ende vanga vasina kuwana chokubata kusvibva batsira. Asi ndebhaka yerubatsirirwa takapuwa dava support groups all over the world, takakwanisa kuti tipe vanhu zvokudha nenhumbi dzekupfeka nokuvatrena. The main thing was really kuti tivatrene vadzokere kuroro vahondo muZimbabwe. And ndo zvakaitika izvo. Saka zvitirinoda pahiro seka patabva tinoda kuti tiraririve magamba akatisiya, uye kuti tione kuti tingaita here something tichibatsire vana hama dzavanhu ivavo vakatachi kana vachizikana. But huye kuti ngatiitei zvidhu hedu nenzira yaka inokudzamu kuitira kuti nangodari kwa waka chayabu ya mfare na kutu kivende kisi kwa kisa kushanda pangu pangu itaka bata na kandaza pangu kisi iste mweyangoru vengo uyu iste idea ye hatred of each other of the Muslim kwenye kiti wanawadiki nga wachitora wachita zo towa kanya kutu zo hauta kutu zo nika baka hizi adrege kupretenda chisava tibiyeke zera nika na wani kuti chikonda kutu wanawa liki watobi akwete zisekta towa kanya kwa ni ecosystem in the contradiction.
Saka muruguti hapa azichafanire kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga.
No, hatingadaro. Hapana chinhu chakaita saichocho. Mwana weZimbabwe umwe umwe anosvita kuti atonge. Kana achigona, chikuru chatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe. Vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita. Ikonomi yedu ichiperforma vanhu vakasafa kubva zviriko zvino vanhu vari kupafa vanhu vari kutambura nenzara.
Gamba renyika varugare gumbo vari parunhare kugweru. Tichaenderera mberiwo mangwana nehurukuro yedu navagumbo, uye tichataurawo nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri mangwana. Chirongwa chekungorora kuti master evanhu vakanyurisa kuvota ari muhere mugwaro revavoti kana kuti voters roll inspection chakapera, asi Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vangangodarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% ndivo vakaenda kunoongorora kuti master avo ari mugwaro iri here. Izvi zvinonzi hazvisi kufadza nevesangano rinoongorora nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network. Mukuziya nyaya iyi, tabata sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni.
Zimbabwe Election Support Network yakakurudzira kuti vana veZimbabwe vakanyoresa kuvhota vanotarisa kuti mastavo ari muhere muvoters roll, kuitira kuti chirongwa chedelimitation chiri kuitika munyika chifambe zvakanaka. Takatarisa huwandu hwevanhu vakanoinspekta voters roll, tinoona kuti chidimbu chiri pakati nepakati che 50% kubva panhamba yevanhu vakanyoreswa kuvhota we 5,8 million. Tichitarisa nhamba iyoyo, hatisi kufara kuti vazhinji havana kukwanisa kuda kuongorora kuti mazita avo ari muhere muvoters roll.
Chingava chikonzero chei chaizvo chakaita kuti vamwe vasaite chidokwa dokwa chekuda kunoona kuti mazita avo ari muhere mugwaro revavoti?
Zvikada varingofunga kuti sezvo vakavhota pamaelections akapfuura zvisarawo rinenge riri muvoters roll. Asiwo zvinogona kuitika kuti panenge pachiitwa voters roll audit, zita iroro rinogona kungobviswa muvoters roll. Saka zvakakosha kuti nguva dzose panodanidzirwa kuti titarise kuti masaidi ari muvoters roll, tikwanise kunocheka tichishandisa mafoni edu panhamba dzakapuwa dzepa WhatsApp, uyezve kana kuenda kumasendas anenge akapuwa nezei kuti tinokwanisa kucheka kuti masaidi ari muvoters roll. Tisazoshamisika musi wokuvhota zita iroro risimo. Saka tinongokurudzira kuti ngativei nekuzvipa nguva kuti tione kuti tiri muvoters roll kana kuti kwete.
Pane nguva yanga yatarwa nezveki kuti vanhu vaite izvi kusvika mukupera kwemwedzi wapera. Zvizokwanisika here pari zvino kuti vanhu varambe vachitarisavo mazita avo mugwaro iri?
Kunyange zvazvo nguva yekuongorora izvi yakati yapfuura, hazviregedze kuti vaya vanokwanisa kucheka vachishandisa nhamba yakapuwa yeWhatsApp yakapuwa yokushandisa mafoni, vanogona kuramba vachicheka kuti vaone kuti zita ravo riri muvoters roll, uyezve maidea avo akabuda zvakanaka here, kuitira kuti kana pane zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Kurudziro yedu ndeyekuti munhu wese ange achikwanisa anokodzera kuvhota anga achikwanisa kuvhota. Saka tinongoramba tichikurudzira kuti avo vasati vanyoresawo zvakare kuvhota vanyorese kuti vakwanise kuvhota nguva yechipo.
Vanhu vanokwanisa kuenda kunonyoresa kuvhota kupi chaizvo vamakoni?
Pane masenders aripo madistrict offices ezek kwatinogona kushanya tichinonyoresa kuvhota. Kana tisinawo zvitupa tinogonawo kuendawo kumadistrict offices a registrar general kuti tikwanise kunoona zvitupa kuti kwanise kunyoresawo semavoters munyika yedu. Election yapadhuze chaizvo. Kurudziro yedu ndeyekuti wese anokodzera kuvhota ange ane kodzero yekuvhota. Kuti unge nekodzero yekuvhota unofanira kunge wakarejestwa uri muvoters roll, kwete kuti wozopengenuka mazuva mashoma shoma election isati yaitwa kuti regedza ndinonyoresa. Ukadaro haukwanisi kungochizovhota muelection ya2023.
Nechikonzero chei?
Nokuti voters roll ya2023 rinovharwa panenge paitwa presidential proclamation election. Nguva yekuti vanonyoresa kuvhota inongopuhwa chidimbu chidikidiki zvikada 30 days. Takapfuudza 30 days hauchakwanisa kunyoresa kuti uvhote. Vana veZimbabwe, vatungamiri vatinoda tinogona kuvawana chete kana tichikwanisa kuvavhotera. Asi ngatizivewo zvakare kuti kusavhota kwedu ivhotiwo zvakare, nokuti tiri kuipa iyo vhoti kune avo vakanyoresa kuvhota kuti vatisarudzire vatungamiri vavanhu.
Avo vanga varisa chigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara vanoti varegerera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaLaurent Gbagbo senzira yekuunza kuyanana munyika iyi. VaGbagbo vakachenurwa nedare reInternational Criminal Court kuHague pamhosva dzavaipomerwa dzekukonzera mhirizhonga nekuda kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi muIvory Coast vainge vachipomerwawo imwe mhosva yekuba mari kubva kubhanga guru renyika, uye vainge vatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Vairamba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, dzimwe ngarava ina dzange dzakatakura chibage nechimwe chikafu dzabva kumahombekombe kwegungwa reBlack Sea muUkraine nhasi sechibvumirano chakaitwa pakati peUkraine neRussia chichikokerwa neTurkey neUnited Nations dzichienda kuChina, Italy neTurkey. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vashora zvikuru sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nekuramba rakanyarara mushure mekunge Russia yakanda zvombo panzvimbo yemagetsi inoshandisa simba renuclear yeZaporizhzhia NPT. VaZelensky vanoti maitiro aya anoratidza kuti sangano reAmnesty International rinorerekera divi. Mutungamiri weInternational Atomic Energy Agency akatoshora zvakaitwa neRussia achiti zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chinotarisa zvinosangana nezviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, tine hurukuro nemutauriri wesangano revadzidzi rezikosu vamunyaradzi Nyavanu nava Boris Muguti vanova munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi rezinasu nezvekukosha kwezuva remagamba kune vechidiki. Totanga nekunzwa kubva kuna munyaradzi.
Hero Day anowariri zuva ratino rangarira those who fought and died in the struggle for independence in this country. So it's a very important day ratino rangarira magamba iwawo nekuda kwechiitiko chihombe chavakaita sekufira nyika.
Boris, rakakosha sei zuva iri?
Tinoti kuti handizi kuti zuva iri takaritarisa izvo rakatikoshera zvakanyanya nekuti zuva ratinorangarira vese vakazvipira kuti vapinde musango varwire nyika ino vaitore kubva mumaoko evapambepfumi kana kuti vachena. Takaona vakomana nevasikana vechidiki vachibereka madhidi vachisiya dzimba dzavo vachipinda musango kunorwira nyika ino nekudaro izuva ratinoremekedza. Asi tichiriremekedza kudaro tinoona nekuti tinwa kuzhinji kuti kana vatongogara vachinomuka nhasi kana vachikepo vachikwanisa kumuka nhasi havangazofari vachiona Zimbabwe yavakarwira Zimbabwe yavaida kuti isunungute Zimbabwe yavaida kuti iwerere uchine mukaka yamamvembe sezvairi izvi.
Munyaradzi, todzoka kwauri, wanzwa zvataurwa naBoris ari kuti vashakabvu vakamuka havangafari nezviri kuitika. Unotenderana nazvo here kana kuti une maonero akasiyana?
Handizivi kuti maonero aari kuita nyaya iyoyi ari kuiona achiremekedza because izuva remacelebrations ekuremekedza zvakaita maheroes. Some of them are dead, some of them are still alive. Handizivi. So zuva iriri izuva rekuvatenda nezvavakaita kurwira nyika. Nyaya yakutaura inyaya yakasiyana nezuva ramangwana because from his own perspective zvaari kutaura izvizvi is not what is currently happening in the country. Vakada kutarisisa maissues acho anga achibata they are very incorrect because tichitarisa nyaya yeeconomics dzaataura idzodzo the country is currently growing from international monetary fund point of view, World Bank point of view. Saka I don't know his point of view.
Mukoma Boris, manzwa zvataurwa hanzi tichitarisa nyaya dzezveupfumi hamungati nyika yaita mamvembe.
Tinoita kuti nii nyika yaita mamvembe kutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga shosho nemuromo, zvinhu zvadhura muzvitoro, havatikwanisa kutenga zvekurya. Murezhimu zvisinei nekuti uri mukuisira here kana kuti vadzidzisi vari kutambira nzungu, vari kutambira mari isingakwanisi kutenga, vanhu vari kutambudzika.
Mukoma Munya,
economics dzenyika dzedu panguva ino tiri munguva yenational development strategy 1. Handizivi hangu kana vachimboverenga mapolicies iwavo enyika. Tiri pastage yatiri takangobva mutransitional stage manje manje. Izvezvi vashandi vehurumende vabata ivavo vane mabenefits mamwe avakawedzerwa ane dzimwe mari dzimwe dzavakawedzerwa. Of course machallenges anowanikwa here and there but overall tichitarisa economy hakuna economy isina machallenges. Right now we are facing inflation, maprice ari kukwira munyika dzakasiyana siyana nenyaya dzehondo dzimwe dziri kuitika kuna na Ukraine nekuna na Russia.
Todzoka kwamuri mukoma Boris, mungati here zvakarwirwa nemagamba aya ndo zviri kuitika pari zvino takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Handigutsikane kudaro nekuti pakabereka puti ana vatongogara navachitepo vanenge vachibereka puti vachiita kuti vagadzire Zimbabwe inoita kuti vechidiki vawane mabasa. Tikatarisa Zimbabwe yatinorarama mukati nezuva ranhasi vechidiki havana mabasa, vechidiki vari kuenda kuchikoro vachifunda vachisendeka dhigiri yavanenge vadzidza. Hapana mabasa achagadzirwa nehurumende iripo nokudaro ndinoti zvakarwirwa nemagamba aya hasati zvazadzikiswa.
Mukoma Munyaradzi, hanzi zvakarwirwa hazvina kuzadzikiswa, munotenderana nazvo here?
Aiwa, hatitenderani. Zvakarwirwa zviri kuzadzikiswa. Tichitarisa nenyaya yematongerwo enyika iwawo tinoona kuti bato riorawo iora vari kunyanyotsigira mune chaizvo chaizvo. Currently vane macancels avanawo avari kuholda but they are not fulfilling anything. The ruling party inayo ine maheroes mamwe avari kutaura vamwe vacho vamunangagwa vana kuvataura navachiuenda. Tine maprograms if you start from the border right now tine best bridge border expansion kusvika tine majobs ariko uko tine vanhu ariko uko vari kubozi timu iri kufamba nevakuru venyika yedu kunyika inovakwa nevayo tine rural development program iri kuitika tine maprograms akawanda ari kuitika zvekuti vakuru vedu vakafa vakarwira nyika vachiona zviri kuitika munyika panguva ino vanonzwa kufara chaizvo because zvavakasira ndo chaizvo chaizvo zviri kuzadzikiswa munyika yeZimbabwe ndo chaizvo chaizvo zviri kuitwa kuvadai varingwa varipo izvezvi ndo vakadai vachinge vachitoita zvinhu izvozvo zviri kuitwa saka zvinofadza kuti vakuru vedu venyika havana kurasa chitenderano chavakaita nguva yehondo kuti vazovandudza nyika kuti vazodevelopa Zimbabwe
kanda irenyu rekupedzisira mukoma Boris tisaswerere kuvhiya katiyo
mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe muzuva remangwana tichange tichirangarira magamba akatifira asi timarangarira kudaro tinenge tine kutsutsumwa mukati mehana yedu tichafanira kunge tinazvo mundandariro dzedu kuti todii patasvika apa hongu tinazokufira nyika ino pachishuvira kuti igadziriswe asi zvavaishuvira hazvina kuzadzikiswa
oyo angari mutauriri angari munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare panzwawo zvakare kubva kumutauriri werimwe sangano revadzidzi reZikosu vamunyaradzi Nyavanhu vanga vari parunare kuKwekwe Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unodipa simba.
Maneru akanaka vatereri ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chese chitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera
makadi iko pa Studio 7 yechechi pano ndinamubvunza pokuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazvo kuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe Pana Mateo 5:27-28. Iyo Bible Jesu nozoti kwanzi asini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis chii chamusinganzwisisi apa chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana kutaura saizvozvo zvawakataura izvo kuti ukachivisisa mukadzi watopomba. Mukadzi wacho unonga aita here pamiri uchingamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa
mukoma Dennis mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu makadini Reverend Simango
manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu veStudio 7 mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5 Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati chinotangira mumwoyo ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe Jesu haana kudaro
Jesu akati nai mufundisi Simango
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva mwoyo wakanaka nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu tikaona pana Mateo chapter 9 pa verse ya 4 pano tipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungirei ko zvakaipa mumoyo yenyu nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumoyo make sake paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumoyo make sake David achitaura achiti iyo kumapisare machapter 119 pavesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nekuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka. Kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa. Saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo. Saka hazvisi kureva pakuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera kuti munhu angaita pamuviri here nokuti ndaita mumwoyo. Aiwa,
tiipewo mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango.
Regai ndipedzise ndichiti kwatiri tose, iwewe unogona kunzwa vanhu vachitaura vachitorangana kutoti endei kwakati nenzeve dzako idzi. Saka manzwira aunoita vanhu vachitaura ndo zvinoita Mwari manzwira aanoita zvaunenge uchifunga iwe. Paunofunga paya paya ruzha rwokufunga kwako rwakangofanana noruzha rwunobuda pamuromo womunhu uchinzwa nenzeve dzako. Nzeve dzamwari dzinonzwa ruzha rwokufunga kwako nezvaunoita mukati mako. Sakei munhu achifanirwa kuberekwa patsva nokushandurwa kuti chive chitsikwa chitsva aberekwe patsva.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda zvikuru nemasoko iwayo. Mwari akukomborerei, Mwari ave nemi.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare kondonouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Nhasi tiri kutarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeEnglish Premier Soccer League. Pane mutambo watambwa Leicester City yaita iyo mangange 2-2 neBrentford. Kuchitiwo Manchester United yarowa iyo 2-1 neBrighton. Pamutambo uri kutambwa iko zvino Manchester City yanga yakatungamira 2-0 ne West Ham. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana Zimbabwe iri kurangarira zuva remagamba, vamwe vachiti zvinhu zvakafirwa nemamwe magamba hazvina kuzadzikiswa, asiwo vamwe vachiti zviri kuzadzikiswa. Zimbabwe Election Support Network yonetsekana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota uye nekuenda kunoonawo kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dubben.
Soku izika disenda baku vi